Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 5th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about issues faced by Zimbabweans living outside the country.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can find us on the internet. For English, go to www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us this evening on the Diaspora Forum, we are looking at issues faced by Zimbabweans living in various nations.
And the Department of Education in South Africa has advised all public schools not to deny access to education to undocumented foreign children residing in South Africa. The department says it has embarked on a campaign to inform schools to enroll children even if they do not have documents.
This follows complaints by the Center for Child Law that children of immigrants with no permits or passports are being turned away from some schools, despite a High Court order stating that denying education to such children is unlawful. Thousands of children of Zimbabweans living in South Africa fall in this category.
And in Botswana, the government has turned down a request from about 60 Zimbabwean refugees who had requested to remain in the neighboring country or be repatriated to a third nation. The remaining refugees say they fear persecution should they return home, but Botswana says it has ceased to recognize them as refugees since it is considered safe to return to Zimbabwe.
In other news, in Harare, the ruling ZANU-PF party has suspended some members of the party's youth league, who claimed yesterday that three top Zimbabwean businessmen, some of them allegedly linked to the Presidium, were said to be engaged in shady deals that are devastating the local economy.
The party suspended Youth League Deputy Secretary Louis Matutu and Political Commissar Godfrey Senengamo, together with Pupurai Togarepi, accusing them of violating the party's rules and regulations by making public statements denouncing Green Fuel Private Limited Director Billy Rottenberg, Kudata Gwirei of Sakunda Holdings, and Tafazwa Musarara, the chairperson of the Grain Millers Association of Zimbabwe, alleging bleeding the country's economy.
Lastly, but not least, in America, U.S. President Donald Trump delivered his State of the Nation address yesterday, in which he laid down his achievements following his election in 2016. His impeachment trial comes to an end today with what is widely expected to be the president's acquittal on charges of abuse of power and obstruction of justice of the Congress. So let's listen to what Mr. Trump said yesterday when he addressed Congress.
If we hadn't reversed the failed economic policies of the previous administration, the world would not now be witnessing this great economic success. Under the last administration, more than 10 million people were added to the food stamp rolls. Under my administration, 7 million Americans have come off food stamps and 10 million people have been lifted off of welfare. We are supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy. The United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people. But Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to your family. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much.
We were hearing the President of the United States, Donald Trump, addressing last night at his State of the Union address, Gibbs.
Yeah, look, I got to Mongameli. Donald Trump, I got to Kuluma Konangale Pela at the Congress. Kuluma Lava Congressman, Setulumbigo Akoka Tegleva Kulu, Umbigo Way State of the Nation address. Seeing General Union Jalo Uta Bakunamanji. Udaba lokuthi kunakaleke kwele South Africa kungani kuyahlupha sibili sokukhanya ngazani abantwana abaningi bangani bayaxotshwa ezikolo ikakhulu abazali nxa bengela maphepha aqondileyo. So ke siyabona ukuthi ungazani kulo hlupho olunye olumangalisayo khonangale. So ke umthethwandaba wethula isinqumo sokuthi hayi kukhanya ngazani kuyahlupha khona ukuthi abantwana bengayo esikolo akukho emthethweni. So nxa ukuthi abazali bangekho bangala maphepha aqondileyo kumele ukuthi abantwana baye esikolo. Kuzobuya kwele Botswana-ke kukhanya ngazani uhulumente wakhona ngale uthi kasayamukeli ukuthi kube lezi phepheli ezivela kwale Zimbabwe. Kodwa-ke kulezi phepheli ezifika amajumi ayisithupha abezifuna ukuthi-ke ziye kwamanye amazwe kodwa ilizwe leBotswana ngani kalikuvumi khonokho. So sifuna ukuza ngani ukuthi lithini ngendaba lezi ikakhulu khonokho kwenzakala eBotswana nokwenzakala kwele South Africa khonokho kudiaspora forum kunjalo mavulas.
Aiwa kuneavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu chediaspora forum. Apo nhasi tiri kutarisa isu zviri kuitika kunyika dzakasiyana siyana kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakadai seSouth Africa. Uko nhasi taona isu hurumende yemo Department of Education kana kuti bazi redzidzo richiti iro vana vanofanira kubvumidzwa kuenda kuzvikoro kunyangwe vasina magwaro akakwana kana aya tinoti mapepa. Kuti ivo mutemo wemo wakaturwa nedare ndiwo kuti vana vese vari muSouth Africa zvisina basa nekuti mwana ane garo gwaro rekugara imomo here kana kuti kwete anofanira kunge achibvumidzwa kuenda kuchikoro. Achitarisa zvakare kuBotswana taona isu hurumende yemo ichiti iyo kune vamwe vapoteri vanga varimo pari zvino vari kukumbira vari kudhukwe camp kuti vawanikwe vachiendeswa kune imwe nzvimbo kana kuti imwe nyika. Vari kuti ivo kwete vagara vanga vadzoserwe kuZimbabwe sezvo vari kuti vagarisa parefugee camp iyi uyezve vari kuti kuZimbabwe pari zvino zvinhu zvagadzikana. Tinoona zvakare kuChina pari zvino variko vagari veZimbabwe variko vari kuchema-chema nenyaya yecoronavirus. Saka kana muri kuChina pindai muchititaure ipo pano. Vari kuBritain umopindawo muchitiudzawo nenyaya yeBrexit. Vari muno muAmerica pindaiwo mutaurowo kuti muri kuona sei nyaya yeimpeachment iri kuitika iyi uyezve nenyaya yeState of the Union yatakaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachitura nezuro. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva zvekuita kana muri kuda kupinda muchirongwa ibvai mawanikwa imi muchinyora nhamba dzenyu towanikwa tichikufonerai. Asi regai timbodzokera tinzwe zvanga zviri kuitika kuBotswana apo vamwe vanga vari muupoteri kunyika iyo yeBotswana vari kuchema-chema vachiti ivo dai Botswana yawanikwa ichivaendesa kune dzimwe nyika kwete kuti ivadzorere kuZimbabwe. Let's go to our Botswana tape one.
Kana ili vorondara ndi vanhu vanofanira kuti vapiwe mukana kuti vavazvitaurire zvavo pachezvavo. Iyo government kana ine nhingi ine strategy yokuti yakuda kuti vanhu vese vadzosere unofanira kuisa deadline kana kuisa zuva kana makore asara kuti vanhu vanenge vari pano kuBotswana because this program I see a deportation program, you're voluntary. So you cannot force people to go back home. Zinzi political system yekutungamira nyika isati yachinja. Ichiri system one yaishandiswa naMugabe kwangochinja zita chete kuti president aiswa ndevezanu havanhingi but hapana chachinja.
Apo tiri kunzwa isu kubva kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zviri kuchema-chema vachiti ivo havasi kufara nenyaya yekuti hurumende yemunyika uyu iri kuti vadzokere kumusha. Regai tinzwe kubva kune sangano rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura ivo kuti ichokwadi kuti kodzero dzeavo vari muupoteri kuBotswana dzingange dziri kutyorwa sezvo sangano reUnited Nations richikokera kuti kana munhu aenda achino tsvaga upoteri anofanira kuchengetwa munyika iyoyo. Let's go to our tape 2 in Botswana.
Zviri kuitwa nenyika yeBotswana hazvisi pamutemo wenyika dzepasi rose kudzosera zvine chisimba zvizvarwa zveZimbabwe vari kutsvaka upoteri munyika yeBotswana vachitaura kuti vanotyira upenyu hwavo kana vakadzoserwa kuZimbabwe. Pasi pemitemo yeUnited Nations yeva poteri zvinonzi kana vanhu vachitiza vachitsvaka upoteri havafanire kudzoserwa kunyika yavakatiza zvine chisimba. Kana hurumende yeBotswana ichinge yakundikana inofanira kuti ikumbire sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees kuti vabatsire vanhu vakwanise kuendeswa kune dzimwe nyika dzakachengeteka dzisiri kwavakatiza kuZimbabwe. Ndo matanho anofanira kuti atorwe neBotswana iwayo, kwete kumanikidza vana veZimbabwe vapotere vari muBotswana kuti vadzokere nechisimba kuZimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna vadewa mavhinga vanoshanda ivo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu vachitaura ivo kuti zviri kuitwa muBotswana izvi hazvisi pamutemo. Saka munoziva zvekuita kuti kana muri kuda kupinda muchirongwa ibvai manyora nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Tiri kuona pana Nope Hilton ari kuti tiri kukuonai live from Chilambongwe in Zambia border to DRC. Victor Samangura, ari kuti I'm watching you live. I'm here in Pretoria. Fraser Cheeks Nathan NR ari kuti muriwadi here amane shamwari pano. You are loud and clear. I'm watching you live from Intelligence Bureau in South Africa. Talent Hillary Chikwana. Hanzi tiripo pano pa Cape Town. Adala we gonye. Tavari kuti we are watching you here in Cape Town. Adala we gonye. This is marvelous. Thanks for standing and providing good news the Zimbabwe on the Zimbabwean community. God bless you. Namo Chiware ari kuti I'm watching you from Botswana. Adala vegonyeti vari kuti coronavirus tiri kuitya. Nekuti virus iri kunzi yatekeshera pasi rose asi yakatangira muChina. Trust Chipanga ari kuti good evening team VOA Joburg. Well done. Keep it up. I'm watching you from Botswana. You are loud and clear. Tinotenda kana tiri loud and clear kwamuri ikoko. Linus ari kuti I'm watching you from Cape Town. Itai Madondo anzi watching you live and clear. Ndiri kuno kubaira kuMozambique munava Matope. Saka please itai muchiwani kwa imi mchinyora namba zenyu makaisa makode namba zenyu mchituudza kuti kwa muri ikoko kwa muri kushava kwa kamira sei mungave muri kuBotswana ku South Africa ku China muno mu America ku England ku New Zealand ne kwese kwese wani kwa imi mchinyora namba zenyu kuitira kuti tikufonerei Gibbs.
Yeah, lapha ke silompo umpo makosana uti ya lami ngikona kona padube sebangakhulike mpho lapho khona umsunduzwa Ndlovu lo Jeff Maswanise bathi labo babukele khonapha kuzobuka uthabisani Ncube uthi njani emsakazweni siyaphila kakhulu lo Virginia Macebo laba sibingelela kakhulu kunjani Vichi lapho khona kona ngapho sone Ndladla uthi lami ngikhona thandazani moyo uthi ngibukele lami ngikwele South Africa kuzobuya ke uthandazani moyo la uthi kunjani baba Dube. Yeah, so ke lamhla ke udaba lwethu esingalo sikhuluma kakhulu ngokuthi konoko kwenzakala kwele South Africa sizokuthiwa ke uhulumende kuna ngale ube vimba abantwana ukuthi bangayi ezikolo abantwana babantu abadabuka emazweni atshiyeneyo lapha sikhuluma langabantwana abadabuka kwele Zimbabwe abalabazali abangalamaphepha aqondileyo kuzobuya kona ngale ke kwele Botswana sizwile ukuthi kuyahlupha lako abantu abayiziphepheli abafisi ukuthi babiselwe kwele Zimbabwe, bafuna ukuthi bahanjiswe kwezinye indawo, indawo lezi ezikhulunywayo njengelizwe lakho abalifuna ukuthi bakuhambise khona ngale. Kodwa-ke kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lingani lidonsela katshana lisithi abantu abavela kwele Zimbabwe libaboni njengabantu abafuna ukuthi babe yiziphepheli. Kuzobuya-ke uGift Malusebeng uthi ngikhona lami ngonapapa Badube lo Patricia Spanda uthi ya sabona mfokadube uthi ngibukele ngisemzansi, kunjani emzansi khona ngapho singazi ukuthi unjani. Tina spendile sibili kakhulu marvelous.
Aiwa, kune avo vachango bva kupinda muchirongwa tuda kunzwa kwamuri kuti kwamuri ikoko kwamuri kushava kwakamira sei. Asi ndiri kunzwa kuti tina kola wedu wekutanga regai tende kuna kola. Halo kola.
Halo muredi.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Tiri mori Morris muharare.
Taurai tinzwe mukoma Morris makadiko mararo.
Marare hii tukuta upa usikuwa ni kwa maria chaisi kutenga hii ufunduru kwa waonesa wa namoto.
Saka muruku ita sei manji machinja iresha maa kujika kana utishuru kufamba se.
Wachinja watu chinja wako tamba ni rice ni maspageti ndozi wako tamba na zine chingwa. Upa usikuwa ni kwa upa uona marai ni wanikuwa ina wako ita ma 7 years.
Uruku tengeka ere ufu yu anjazi.
Usikutengeka kwa 7 years yacho kuti iwane kesi kubhenge inongo chipiwa pamwe makoini kuzoda kumabatanidza kuti ite mapepa uzoda kunotenga US racha muri nenge itofane nzara saka uchinja watongomhanyira kuraisi ko.
Apa muri kuita mabasa api uyezve muri yakakura sei?
Muri tiri 4.
Saka muri kuzvigona here pakurarama apa muri kuibata mabasa api?
Tungetoize maguma mazano kada kumira chinhu chimwe chete unoraya muri nenzara saka unoti kubasa kwanowaisenzwa kana waita mukana wakumboita kuti mwe timadhiri kutomuwedzerwa mari ndokuti pamwe utombokunde pamira nechinhu chimwe chete hazisi kufamba.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Ndaingovakurudzira kuti dai vamboita kuti warombo wambofare nekuti nguva yareba ya vanhu vachingochema dai wambonzwozvichemo zvedu.
Taona zvakare nhasi bato rezanupf richitaura iro kuti rambomisa basa vechidiki vaye vatakaona nezuro vachitaura panyaya dzeuori vamatutu nemumwe wavo vatsendengama, munoona seizvi?
Pandirwadza zvisingaiti nekuti ndandikutotemba nevakomana ivavo kuti vagona kutaura chokwadi chavo, but chokwadi chavo chabva chavaputsira pasi. Ndinavo zvinorwadza tichida vanhu vakaita seivavo kuti zvavanenge vataura, because ndo Zimbabwe ino yakabatwa nevechidiki, manje vechidiki vacho vakabuda pachena vachitaura zviri kuitika varobva vaputsirwa pasi. Pandirwadza zvisingaite.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Bye-bye. Gibbs, we have a caller there. He's calling in actually from Harare. So he's saying that the biggest problem in Harare right now is the lack of millimeal. He says people have now resorted to eating rice and spaghetti, those that can afford it. But then I asked him, I said, oh, you know, breaking news coming in. Is that the ZANU-PF youths who yesterday were talking about corruption were today suspended for a year from ZANU-PF. So he said he's actually very upset because he wanted those youth to continue having these exposés, because he said the youth are the only people that can bring the country forward. So he's saying he's really not very happy with what happened today because he was expecting the youth to come up with more exposés.
Ye kunjalo ke siyaqhubeka ke ngodaba lwethu lamhlanje lapho esikhangela khona indaba ezijeneyo olunye phela udaba lingakhohlwa sikhuluma ngakhona okwenzakala kule South Africa okukhanya ngazani kuyahlupha sibili ukuthi abantu abangalamaphepha aqondileyo bahambisa abantwana babo esikolo. So ke kodwa uhulumente wakwale South Africa ukuthi lokho akuvunyelwa. Kuzobuya kwele Botswana khona ngale kukhanya ngazani kuyahlupha ukuthi ube yisiphephelo okwenzuku lo nyaka. So kukhanya ngazani ilizwe leBotswana lithi aliboni kusiba leziphepheni ezivela kwale Zimbabwe. So ngokuya kwabo bathi eZimbabwe sokungani sokulungile. So ke ngizwa kuthiwa silo mama uCaroline Moyo ecingweni. Mama Caroline Moyo, kunjani? Ye, siyaphila. Kunjani khonapha eGoli?
Egoli kuyashisa nje.
Yes, temba lokuti siletemba lokuti kuzalunga. Handi isikhathi sangkhona ukuthi kuchize mama.
Hayi isikhathi sangkhona.
Yeah, akutsho lapha sizwa kuthiwa nxa umuntu engena maphepha aqondileyo khona ngapho ke kwele South Africa. Kayenelisi ukuthi ahambise abantwana esikolo. Kuhamba njani?
Engakutsho ukuthi ngeke ngabona nje abambalwa. Ukuthi uyakwazi ukuthi thina sisuka sithathe i-advantage singabantu. Ilizwe le-South Africa lisivumele ukuthi singene kwele-South Africa ngithi. So bese sithatha i-advantage plus lokwenzakala ekhaya ukuthi kungikhona vele uthola kungalandlela yokuthi ungathathisa abantwana izincwadi. Bese sifuna ukuthi vele besingenisa abantwana ezikolweni bengalabo omazisi babo. So engikubonayo ukuthi kona abantu abaningi bese beyenza ama-fake ezincwadi ke wabona. So konke abantu umuntu abengakunanzeleli ukuthi khona nxa ehambisa umntana wakhe ngencwadi yona leyana, nxa umntwana esepasile sokuzamhlupha futhi kusasa esefuna ukuthi alungise phela amabizo akhe aweqiniso uyabo.
So abantu bacina yibo abawonayo yikho kutsho lapho.
Ya, labana abazali babawonayo. But sometimes nakhona futhi mbe ngithi njoba ilizwe leZimbabwe linjana kungitshele nginje maybe ngisukela abantwana 5 ngingalancwadi zabo and then kuyakwenzakalani behlale kuphela endlini. Kodwa kusubona kule ndawo yokuthi uthiwa khona hayi uyamthathisa zona lezi ncwadi zobukopololo ungayekela. Uyamthathisa ukuzisithi umntwana ahambe esikolo kodwa kulunganga lakho. Kuyabe kungcono ukuthi konkhona umenzela incwadi sibilize iqiniso ekhaya.
So singathi-ke nxa ukhangela khona ngapho khanya baningi kanganani abantu abala ncwadi eziqondileyo ezokuthi abantwana bagcina bengayo esikolo?
Baningi. Baningi sibili kakhulu hayi kancane ngoba uyakwazi ukuthi baningi ngoba ungakhangela lithi njengami nginje angithi le 40 years namhlanje uthola ukuthi konkhona vele angizange ngabalazo ezincwadi njengoba uyakwazi ukuthi kwaba lesikhathi lesane se-Gugurawundi abantu abaningi babengathathiswa izincwadi abadala abashona uke wabona. So bese kusenzakala ukuthi sengivuyile la angilazi incwadi futhi abantwana labo kabalazo vele angeke bebealazo
kuhle kuhluphe vele ye ye
kuhle kuhluphe vele kuqaliseni kwampana ngesikhathi vele sonsiyana uyabo. Kanti laba abazali ngoba kumanje athi sithi uyako umsitheli bekutshela ukuthi buya lo mamakho awulayi umama kuthiwe buya lo gogo hawu ugogo nizamthatha aphi umama nisithi kangilayi owabulawa ngeGugurawundi khatshana khona le then uyabona ukuthi into yakhona vele ihlisukele khona le vele iyilokhu zeni iyi-case like.
Ye, bamba konapo mamoyo, unhaika chano, bambe, stay on the line, we are going to come back to you. So what Caroline Moyo is saying here is that, you know, there are serious problems that Zimbabwe are facing in South Africa. She says, you know, in some cases it starts with the parents. Sometimes some parents manufacture documents. But in some other cases, it's a question of, you know, parents not having the proper documents from home because of the Gugurawundi atrocities. You know, what used to happen was, you know, the Gugurawundi guys would go to a village, kill people here and there, and then the parents won't be available to take birth certificates for kids. So this becomes a very serious problem for some people.
Arigatende kuna kola wedu. Hello, kola. Ai, wataka simba. Tukutawara nanu yeje murikupi.
Ah, zikatawara nanu. Zikatawara nanu. Zikatawara nanu.
Oh, aiwa, nasi tuku fara tumbozu wa kutoko lendu, kukwa kamira si?
Sindugu dhabi ndata nyaya wako mana zingwa.
Taura enyi?
Wako mana wafaba nyongo nya ya iti. Dopa, kwa washika ipa papa, saka wambata bata mapati, esu zungu, zvakagumbuka kuti vakuda kutifungura hapa vakomana ivavo vangati vabvize vasati vaenda kuri emararamiro ari kuita ivavo
aiwa mashoko makukutu nhamba dzavo dzabva dzakatika baba ava siregeiti verenge zviri kuzvamuri kutaura ipo pano pafacebook page yedu melina yevoa shona melina boniyo ari kuti zvahanzi zvinhu zvakaoma kunotete mavhi give more no miss ngapasari ari kuti watching you clearly in South Africa kuJohannesburg. Masi Musariri ari kuti last year November High Court yakati hakuna mwana anorambidzwa kuenda kuchikoro nenyaya yemapepa ari kutaura ivo kuti kuSouth Africa saka ndo zvimwe zvatiri kutaura nezvazvo. Christian Chibekwesha anzi I'm watching you, I'm here in Zambia. Uyai pachirongwa tinzwe kuti kuZambia uku kwakamira sei. Masi Masiriri anzi taiti ngavasiye huori Shani Shami anzi dzenguva ino aiwa nemiwo dzenguva ino chokwadi Medith Makondo ari kuti tiri kukuona indiri kuno kuDeep Kloof muSouth Africa bvati ndibatei pafoni Masi ari kuti makadiiko sisimavhi aiwa ini kuno ndiri wadi zvangu hamene kwamuri ikoko Easy Chireka ari kuti I'm watching you, I'm here in New Zealand. We are getting you loud and clear. Thank you very much. So we want to hear how things are in New Zealand. Muri kutarisanawo nezvipi nekuti tinoziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunzvimbo dzakasiyana siyana zvinowanikwa zvichitarisana nematambudziko kana zvamuri kuitawo zvakanaka nekuti haasi matambudziko chete atinoda kutaura ipo pano kana muine zvamuri kuita kwamuri ikoko muri kunze kwenyika zviri kufamba uyai pano titaurirane.
Yes, no baba Umsunduzwa Ndlovu uti baba Dube ngicela umfonele. Yes, yakufonela mfowethu sizazama ukuthi sikudinge khona ngapho. Kuzobuya ke uSteven Kumbuzi malaba uthi njani emsakazweni. Siyaphila kakhulu njalo lo Joram Nyati uthi njani umsakazi wami ngikubukele ngiseBotswana ngabalekela indlala komrikidwa. Yes, siyakwazi abanye bathezi baba komrikidwa. Kuzobuya ke uDias Ncube kaSidambe uthi salibonani baba Dube. Sibuyele njalo kunkosazana Moyo. Lapha sikhuluma ke ngoCaroline sikhuluma lo Caroline Moyo mamoyo lokhu sakhona ecingweni
ngikhona baba Dube.
Ye nxa sukhangela ke mamoyo njengoba ukuthilo sibe lwakuchaya lapho ukuthi abanye benu lihlutshwa ngokuthi livele alila incwadi ama-documents wona lawa afunakalayo kunangapho ke kwele South Africa manje kuyaphetha ngani njengoba ele South Africa liyabe lifuna ukuthi libone phela ukuthi hayi lapha ama-documents ame kanje kanje alisuze licine lixotshwa khona ngapho licine abantwana besala kwele South Africa.
Inkinga phela leyo uyakwazi ayinkinga yona leyo okungaukuthi khona kambe akunjele baba Dube njengoba khathesi kunje i-passport ngezwa angani sikubo-R4,000 kambe ungakhangela lapha e-South Africa i-passport ye-South Africa i-10 years yona le efana layona le esiyithathayo thina ngale i-R400 andi kodwa ngale i-R4,000 ngiyayithatha ngaphi mina i-R4,000 ngisehluleka nje lokuthi ngidle ngibhadale irenti okunye shwa uyakwazi ukuthi abakhokheli bethu kumbe ngithi ngangikwazi ukuthi ngingakubiza ngithi njani opresident bona balaba abaphethilizwe shwa kabacabangele abantu ababavotela anti bavotelwa anti bathi bavotelwa ningathi abavotelwa kangithi mina bathi bona bavotelwa ngabantu angithi
kunjani.
So nxa bavotelwa ngabantu yini abayenzela abantu ekhombisa ukuthi khona khona ngempela ngempela ilizwe bayakwazi ukuliphatha sho abantu badubeka shuwa.
Hayi siyakuzwa kakhulu sicela ubambe khonapho ungayikatshana ntombazana. So ke that is Caroline Moyo, she's saying that maybe the government should, in fact the government should help people, you know, who are facing all these problems because you know without birth certificates, without passports and all this kind of things, children won't go to school. So she says that's a problem.
Aiwa, regate story eva mwekola vedo. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Aiwa, tiri wadi. Trukutawara nani uye, jemuri kupi?
Ndino nzitenda imo geni. Ndino nzikuno kubotswana.
Kubotswana, kwa kamira se yuko kubotswana?
Ah, so anwaru patwa, kibada samari mape 100. kana wabata nemapurisa
vari kuzvifambisa sei vanenge vachitsvaga chii
kana usina mapepa vanenge kutora voenda newe unosvika wakubva kuvharira wobva vatiti pei mari 300 then wobva wanyorerwa risiti yemapurisa kuti wabhadhira 300 wobva wakuregedza
vanhu vari kuwanikwa vachigariswa musungwa kwenguva yakareba sei
kana uchingori naye unotobviswa the same day roro watobvisa ndo the same day raunenge wobva wabudiswa asi kana usinawo vanogona kubhepotwa zvangu ndandinei nyaya ndaida kumbotaurawo zvangu yandakambosangana naye ndiri munomubotswana
taurako
nyaya iripo ndeyekuti ndakabva munomubotswana ndichida kuenda kunodzinza pasipoti rangu ndichida kunodzinza pasipoti rangu paimmigration officer kubva kuzimbabwe kuti ndiuye kunoko so ndakatakabva tabatwa nemasoja paroad so tabatwa kudaro tobva tandovharirwa kuimmigration officer yekuuye munomubotswana tavharirwa kudaro tobva tateerwa takabva tanzi tangai matipei mari vane mapasipoti yange usina pasipoti rikuda 1000 padataiwa hatina orit kanzi orit yanditema 300 because kana usine 300 unogona kubuda kuno kubhedhara yebotswana ubva enda kusuicide vanobva kupa risiti so ini ndandisingori nemari yekuti ndiite sei ndidzoke kuno kubotswana sekuti ndaida ngunotora zvangu mazuva pabhodha pasipoti yangu ndaandinayo but yanga yakadhinda kuzimbabwe sekuti ndakakanganwa pasipoti yangu kuzimbabwe saka ndakarigirwa neumwewo munhu akabva kuzimbabwe ndobva andirigira pasipoti yangu so ndaida mazuva nokuti ndaida kuti nditorewo pemiti ndishande zvakanaka ndiri nomubotswana so nyaya yakazonoita ndeyekuti patakabata nemasoja takabva tavharirwa ndii tavharirwa takandogara kwenguva yakatirebei takaspenda the whole day tirimo kuzona kuti kumazuva rovira kumanheru takabva tanzi munhu wese akasechwa taisechwa nemadzimai vachiti kusecha kudaro nemabra anotokuvhura otokubvisa even nyange wakapfeka mapindi dayamapindi edu mahonda yamanhaki masintaitaya zvinotobviswa motosechwa nevakadzi veimmigration officer pana immigration officer wemunomubotswana aitorova madzimai kuto inini ndakarohwa nomwe mukadzi akarohwa zvisingaiti kungosinwa timu pasipoti semari usina kana mari kunonditie mari
saka pasistendai mungati wori here kana kuti ndo zvinofanira kunge zvichiitika zvamakaitwa izvi
ini ndinoratso kuti havana kubata zvakanaka nokuti handizi ingava mhosva here kuti munhu aende kunotora hake mazuva ake achidzoka achifamba zviri pamutemo
saka makakwanisa here kuenda kunoripota kana kumapurisa kana kuti
hatina hedu kungwanisa kuripa kana panguva iyoyo takanga tiri tichita kuti tisina kana mari saka tisina mari kudaro takabva tatorerwa mari saka ita zvokutotorerwa nedzemabhazi tisara tisina kana mari takazobudiswa usiku takabuda usiku kumapasi 10 dzemanheru nobva tabudiswa kuseri kwegedhe tikarara pagedhe takawanda tidzipi remazimbabwens takawanda kudaro makuseni takazomuka kumafo ndobva taenda kupi kuzimside taenda kuzimside ikoko takasikowakwa kune masoja anga ari kekoko vangoti nziswa ndobva tataana nobva takazobuda ndobvasaka indakazobudawo nechimwe chidzipi chemadzimai nevamwe varume ndobva tangotaurawo tichakatorerwa mapasipoti pasipoti rangu inizvo zvakatodzinzwa kuti dipacha ndakadzinzwa dipacha papasipoti rangu handina kuzokwanisa kutora mazuva andaandichida
saka kana manzi dipacha zvinorevei manje kana makadhindirwa kunzi dipacha zvinorevei
dipacha yanzi unozobhadhira 1000
pamusoro ipapo
handii ezizvi ndizobva ndatodzokerwa kuzimbabwe zvari kunzi kuzimbabwe handii tichakazongopindawo zvezvokutojambazve ichimhanyira kubva kuno kubasa
soezve
ndiri pano pabasa so ndizozama kuti ekukaona zvemukana ndobva ndadzokera kupi immigration kuzimbabwe ndondodhindirwa kuzimbabwe ndizobva ndadzoka ndobharira 1000 yavo ndobva ndadihaandikupiwa mazuva kati chamasewo handazii
iwaiyakaaakusingaiti
mubotswana immigration officer mubotswana wechikadzi ndoairova madzimai achishungurudza zvakanyanya zvekuti takashungurudzwa asi kumazi
aiwa pana sisimelina boniyo vari kuti taneta tetemaviye mubotswana saka vari kunzwisisa zvamuri kutaura saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii shuro yenyu ndeyechii sechizvarwa chezimbabwe
shuro yangu ndeyekuti mwana wezimbabwe ngaakoshese vedu we nokuti tiri vana takazvarwa munyika yedu asi tiri kusafa mukadzi vamu pachina muchokutingadei vatigadzisaonekewe dichishandawo tini mukadzi vedu zvitirerukirewo tigone kusapotwa vabereki vedu nokuteereza bereki ida kutambudzika tizama kuti tivabatsirewo nehama dzedu nevana vedu vana vechikoro zvizvi mwana wange ari kuchikoro ariko kuzimbabwe but ari kungoenda once but ndikuzama ndisandogona napo kutaende kuchikoro achibatsirwa nevabereki vangu so ndizvatiri kushuvira izvozvo kuti dai mwari dai vangotibatsira kuti vakoshese mwana wezimbabwe mwana wezimbabwe ngaakoshe nokuti mwana wevhu wakazarwa munyika yezimbabwe zvinotirwadza kuti tigare kunze kwenyika zvatakaita izvi tibatwa sezvizvi zvinorwadza veduwei
aiwa tinotenda sitendai munodzoka zvakare mangwana tinenge tine chirongwa chemadzimai atonyatsoenderera mberi tichikurukura zvamuri kusangana nazvo ikoko Bye-bye. Gibbs, very emotional there. We have a caller, Tendai, who's in Botswana. So she's retelling her ordeal. She says that she had gone to get, you know, extra days stamped in her passport, but she was really manhandled by some women, actually. It's the Botswana immigration officers who were demanding money from her, and they really, you know, she felt very violated. But she's saying her wish is that the government makes a plan so that, you know, the situation in Zimbabwe gets better and people can go back home, because she says she has a child who goes to school in Zimbabwe, but right now with the current situation at schools, she's upset because the child only goes maybe once a week.
Very tough story there. So starting with Baba Umsundu Zandlovu okhona lapha ecingweni. Baba Ndlovu, ungatshona njani?
Ngiyatshona mthethi, kunjani lapho?
Siyaphila kakhulu. Ungaphi khonapho-ke kwele South Africa?
Hayi, South Africa ku-right futhi mkhulu.
Ye, akusitshela ukuthi wena khonapho-ke abantwana bame njani nxa sikhangele zemfundo, njalo lokuthi abanye abadabuka kwele Zimbabwe abantwana bayalelwa yini ukuthi baye esikolo?
Mr. Dube, mina la okufunda khona oma umntwana bendingakakuboni lokhu mhlawumbe ukhulunywa ani mhlawumbe kuyenzeka kwezinye izikolo kodwa lapha eduze kwami bendingakakuboni lokho Dube afunda ndlela njengenjwayelo
yesngakakungakubona
lokho
yes ungathi akuza kudibane labanye abazali abantu babhekane lakhonokho
hayi ngabe ngikambamanga Dube ngakaze ngidibane nakho angikaze ngubone mpela okunye ngathi phela Dube ilizwe nelizwe nalo lilawo umthetho njenga singakubeka nakhona eZimbabwe ngibona ngathi umntwana angeke akwazi ukungena ugrade 1 ngelayo ibirth certificate kodwa-ke khathi kungani ukuthi thina kufanele thini la eSouth Africa sifuna ukufaka abantu abethu ibirth certificate engelayo kwesinye isandla nedimabi yokwenza ama-South Africa kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla ba-wrong i-South Africa eli lizwe elilenkululeko leyo thina esingazange sayithola eZimbabwe esayincitshwayo kodwa abanye abafowethu bafundisela abantwana njengamanje iyafundisela abantwabethu sihleli nabo eduze abantwabethu bafunda but siyakwazi ukuthi umntwana mayenzele ugrade 1 kufanele abe le-birth certificate why kathi kufanele manje ngikhaya ukuthi umntwana amenzena ngoba ibirth engenayo yikho ngithi kwesinye isandla ba-right kwesinye isandla sizowabona be-wrong angazinomaniyazwakala
duba hayi uyazwakala sibili sike sithi phecelezi siyefika kwele Botswana kukhanya ngani uhulumende wangale kwele Botswana uzesithi kaboni kusiba leziphephele ezivela kwele Zimbabwe ngokukhuluma kwabo bathi kwele Zimbabwe ngani sokulungile ngakho-ke abasoze bethathe abanye abantu labo kuthiwa ngama-refugees kumbe ngithi iziphephele njalo lokuthi avumele ukuthi abanye abangafuniyo ukuthi babuyele eZimbabwe abayiziphephele baya kwamanye amazwe kukhanya ngazani khonokho kuyahlupha lakho ungathini ngakhonokho
yikho zisedube ukuthi ilizwe nelizwe linawo umthetho walo eliwusebenzisayo iBotswana yona iyibona ngelinye ilizwe thina silibona ngelinye ilizwe kodwa eZimbabwe akukabi rayithi bayahluleka bona la kube ngamaBotswana bokuthi bebambisana labomnangagwa babona iproblem esezimbo laphana kunjenje kuyi-government yasezimbabwe osenza sihlupheke kanjena sihambe sikhala yonke le ndawo lena yashayo yenza yonke le nto le kunguye ugovernment wasezimbabwe asiyo ukuthi siyathanda ukuthi abantu abethu bafunde elizweni elingasilo lawo ngoba njengamanje bayafunda sometimes that's a school and abanye abantwana bekhine besazi ukuthi umntwana uzalwa umuntu obuye eZimbabwe bagcina futhi abantwana sebehlukumeza nabona esikolweni bebizana ukuthi mntwana kwekore nomntwana wakhe umuntu oyenza le nto le kwi-government waseZimbabwe uyangizwa ke Dube yiyo le inkinga esidibana nayo thina lana e-South Africa oral
hayi siyakuzwa kakhulu
inkinga esidibana nayo
yes bonga kakhulu Ndlovu ungathelela kusasa mfowethu
What I see about
I think mainly what he said was that you know this insinuation that all is well in Zimbabwe may not be necessarily true. So he says people have got some valid reasons why they don't want to go back to Zimbabwe, and one of them is that the democratic space isn't that much open. So he says there's need to actually deepen democracy in Zimbabwe. There's need to, you know, widen democracy in the country and all those kind of things that can help people to grow as a people, you know.
Tiri kuverenga Jeffrey Liwayo anzi, guys, makachena. Tete mavi, namkoma Dube, titumire yo suitu izo. Zaka naka chaezo. So you are getting very highly recommended
I think
for your suit.
I think my suit is, I haven't put it on yet.
Yes, well, it's being highly recommended here. Bekimpilo Ncube, I'm watching you. I'm here in South Africa. Alois Mujingi, adapter, anzi ndifondere Jeffrey Luwayo, anzi ndaka kubata ibozwa, ndruku kubata ibo, ndripano pa Cape Town. Taurai mukande, anzi alosis mavi, ndinotenda nechirongwa chenyu, ndiriku kunzwai, ndirikuno ku Christiana ku Northern Cape Town. Muno mu South Africa, Boaz Jayaguru anzi, pachirwere iche, asi ndruku nzwa, tipana caller speaker, so we'll take the caller speaker. Yeah, hello, caller. Hello, caller. Hello. Tutaura nanu yeswe, muri kupi?
Hello.
Yes, hello. Tutaura nanu yeswe, muri kupi? Hello, caller.
Hello.
Tukukunzwa ita uraiti nzwe.
Hello.
Caller, tukukunzwa ita uraiti nzwe. Taura iti nzwe, tukuku nzwa imuri loud and clear kuno kundiani uyeje murkupi.
Okay, ndonzi tokumo magoto rendri, South Africa ku Johannesburg.
Taura iti nzwe. You're lying. Taura iti nzwe, ingo taura 1 minute, tinzwe.
No, I think we're Maranani.
Nema nesha murku sangana nazo ikoko ku South Africa. Muripa delay but taurai mongoro wacho.
Oh. Alright. Well, my challenge is that sangana nawo kuno kuneti mungwa mabasa janga chineta and I think it's fira matri under grade saka. Hey, upenyo wale unenge restore waza ingoti dai zvanaka kumuchata dokere tanogara kumusha.
Muri kubata mabasa api ikoko uyezve zvii zvamungada kuona hurumende yeZimbabwe ichiita kuti zvinhu zvigadzirike?
Kuno kutoshanda tiri muconstruction saka mugona kusvikirwa nemapurisa aita madocuments mapassport ane mapemit akazvitenge tisina kana rerimwe divi techitiodai hurumende yedu yawirirana nekwanisa kutoresa vasina mapemit vakwanisa kugendera muridzavo.
Kunyaya iri kutaurwa yekuti bazi rezvedzidzo riri kuti vana kunyangwe venyu imimi musina mapemiti vaakubvumidzwa kuenda kuzvikoro, muri kuitambirawo sei imomo muSouth Africa?
Vamwe vari kutambirwa kwavati kutambirwawo zvichienderana nekuti provhinzi yauri inenge yakamira sei. Saka vachitamba vachiwanda mapassport ane macard permit, vamwe vari kungotora kwavana vasina mapepa akakwana.
Aiwa, tinotenda chaizvo hanzvadzi, tanyatsokunzwa ikunyangwe yefoni yenyu yamboda kunetsa. Muve nezuva rakanaka. Our caller there, Makotore, is actually saying that he is in South Africa. He works in the construction industry, but he literally is admitting that he doesn't have papers. So he says all the time they have people that are coming in, the police are coming in to check on their paperwork. But he believes that if things are, you know, better in Zimbabwe, he would like to go back.
I still remember many Malawians, many Zambians, many Mozambicans and other people, they used to really come to go to Zimbabwe, you know. Now it's the other way around.
Yes.
So okay, excuse me, one is Loba Bala Pekong and what's one tea? Sloba Nekong and Kunjani?
Yeah,
I would to pill
a Gunjan Kunapa.
I would say,
Zimbabwe, abanye ama izithupha sila ke Zimbabwe sona.
Manje licina lisenzani wahamba embassy wakhuluma labantu ku embassy.
Hayi embassy angahambi bathi ngambe harale harale ke mvuka yakho.
Ilapho ufuna dinga khona.
Eh.
Manje uzayenelisa yini mfundi?
Eh kuzama ukuthi imsebenzi yangkhona iyahlupha ukuthi bambe.
Ungavele usuke khona lapho wena ula ipermit kodwa. Po manje ungasuka awusazibe kuvimbe emngceleni.
I-passport yengila.
I-passport ulayo.
Eh.
Wo okay iyadindwa sibili ukuthi bangakuvumela ukuthi ubuyele ekhaya uphinde uphenduke.
Ah ukuthi uhambe ekhaya uphinduka bavume ngahamba uhambi.
Hey manje umntwana abantwana bayadini po.
Yobunzima bangkhona bona lo besihlangana lawo.
Akuthi uthi manje ufisa ukuthi ngakwenziwani ngodaba lolu. E-embassy kodwa uzawuhambe uzame ukuyacela uncedo kumbe into ezinjani?
Hayi angaze ngihambe kuthi angikwazi ukuthi khona ngale banceda njani bona.
Kungaphi useHaberoni kumbe ngaphi kwangkhona?
E-Francistown.
We-Francistown. Singazi mfowethu kodwa uzame ubafonela uze ukuthi bangakunceda ngani ngoba ngizwa. Ngikuzwa-ke omele ilizwe leZimbabwe khona le Botswana esithi bazaphumaphuma nje baphuma ijumo babhalisa abantu entweni ezinjalo kodwa ngila qiniso lokuthi kwagcina ngani konokho. So ke ubafonele uze ukuthi bayathini enxa ungagcina ukuthola khona ngapho kulokuthi uye kwele Zimbabwe. Hayi phosale-ke elokugcina Owen, phosale okugcina baba.
Elokugcina ukuthi futhi lo hulumende weZimbabwe la yabona ezinye izinto ezenzakala kwamanye amazwe. Ayenze izinto zibe lula, la ma-passport ayehlise nje basizele kwabo mnangaso.
So khonapha sikhuluma awula permit, awulani vele uyasebenzela kodwa?
Sisebenza nje kuno usebenza sibaleka.
So usebenza ngapha eplazini kumbe ngaphi?
Thina siku-construction.
Oh, i-construction, siyabona. So usebenza labantu ama-Chinese akhona khona? Abavele China, yibo usebenza labo?
Hayi, abatswana nje abanikazi belizwe kwalanje ukuthi basebenze basihamba sisancede.
Hayi, siyabonga kakhulu Owen, ungathina nokusasa ba.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi namthandazela sithinte.
Okay, thank you so much, Sibongile ba. So that is Owen, he's in Francistown in Botswana. So he's saying that he doesn't have a permit. You know, his children don't have any kind of you know, certificates and anything to show that they are supposed to be living in Botswana. So the children are not going to school. So he's deciding to go back to Harare. But he says his dilemma is, if he crosses the border to Zimbabwe, he won't come back. So he says that's a big problem.
I think he's on the same boat with the other caller from South Africa.
Yes. So what he says, okay, kulo munyu baba, osecungeni lapha okwele South Africa. Mfowet, kunjani icungeni khonapho?
Hayi, ngiyaphila futhi njani.
Yeah, ngithetha lobani?
Uthetha lo Bhelso yingoka Dlamini.
Ye, akutsho ke Dlamini ukuthi unjani khonapho?
Hayi, lapho ku-right futhi, ku-right.
Ye, ungabukani khona khonapho? Use e-Joburg?
Use-Joburg.
Kunjani e-Joburg? Use-Hillbrow kumbe ngaphi?
Hayi, ndibetra.
Oh, okay. Phela sizwe kuthiwa ke kuloku ngani kulokugijimisana ukuthi ze e-Disloop. Kuthiwa i-Deep Sloot, ye? Ungani abantu bathole senzi?
Ya, bekunjalo emalangeni bothi bekunjalo.
Ye, akusitsheleke ngemfundo yabantwana khonapho kumenjani?
Ngifunda abantwana besikolo.
Ye, kunjalo.
Ya, yona hayi, yona i-right kahle, but inkinga isuke ihlukumeze la abantwana abancane abangenamaphepha, la abantwana especially lapha thina esibuya phandle abazalelwe khona.
So abantwana bayabezalelwe khonapho kwele South Africa?
Ya, uma uthole ukuthi wena nzala alala iphepha, inaso ihlukumeze umntwana.
Aha, wena ume njani kodwa?
Hayi, kukahle lapho be. Inkinga yena le ukuthi umnotho ekhaya ngani uyathakala.
So singathi ngokuya kwezinto khonapho uzwa kuthiwa baningi kanganani abantu abangela ma-permits, abangela ama-documents kwezinto abantwana baye ezikolo.
Eyi, baningi kakhulu abantu, baningi kakhulu abantu beningasho ngithi almost 99% la ezilana azilawo amaphepha, azila athola ama-permits, kunzima kusuke kwenzile.
Pho manje bagcina besenzani mfowethu?
Kugcina sosithi nasemsebenzini kugcine sibhalise ukuthi umsebenzi awusawutholi kahle, umsebenzi awusatholakali because of ama-permit, because of i-I D, yabona into ezinjalo, ugcina ungasatholi kahle umsebenzi.
So singathi kuyahlupha kakhulu mfowethu.
Yebo.
Ye, anti uthenga uDlamini?
Yebo.
Hayi, Dlamini phosele ukugcina mfowethu.
Hayi, ngiyabonga.
Sibonga kakhulu Dlamini, ungadilala kusasa mfowethu.
Okay, I
say yeah, so that is Mr. Dlamini is in South Africa. He's saying that, you know, there is a prevalence of this issue of young children not going to school because of this problem of documents. So he says, especially those kids that were born in South Africa, and parents don't have the proper documents.
Uh-huh.
So he says this is very problematic.
Aha, zasanchewo pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona tinokuchingamidzai. Ari kuti ye team boards tiripa mawane kuchengetwa nedenga chete. Pane zvakare Joseph Gororo ari kuti havasi vose vari kutambirwa vana kuzvikoro muSouth Africa.
Mm-hmm.
Asi kumwe vari kubvuma, kumwe vari kuramba vachiti uyai nemapepa. Kudzaisa Marita ari kuti makachena, ha? Hey, makachena kunge mapete. Melina Boniyo ari kuti ichokwadi zvanga zvikutaurwa namai vaiva zvekuti vanhu vari kushungurudzwa kana vachinge vaenda kuimmigration kuBotswana. Ari kuti zvataurwa namai vaiva ichokwadi uye zvari kuvatsigira. Boaz Jayaguru ari kuti ichokwadi hanzi kungova neoverstay ye ichete wakutobhadhara 1000 even une 5 days chete. Saka vari kuti mama vaiva uye vari kutaura zviri kuitika kuBotswana vanga vari kureva chokwadi vachitaura ivo kuti vakabhadhariswa marineta 1000 vakazojamba bhodha vachidzokera kuZimbabwe uyezve vari kutarisira kuti vachajambazve vachidzokera vakajamba vachienda kuBotswana vachajamba zvakare vachienda kuZimbabwe vozodzoka vachibhadhara 1000 iye iri kudiwa kuBotswana. Saka ndozviri kutaurwa nevari pano. Uyezve munoziva zvekuita kana muchinge mapinda muchirongwa, ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti kana pane vamwe vanenge vakwanisa kunge tichikufonerai munonzwikwa nehama neshamwari dzenyu. Saka kuna avo vari pano pari zvino nasta tiri kutarisa isu zviri kuitika kwamuri kugara ikoko, kwamuri kushava, kungave kuri kuMozambique, tiri kuona pane vamwe vari kunyora vari kuZambia, vamwe Malawi. Kwatakaona Gibbs, actually Malawi, we were hoping to have someone from Malawi to tell us about this ruling that we just saw. What's your view on that before you take Caroline?
You know, it's a ruling one of its kind, you know, it's like the second in Africa, you know, to happen. So in a way, I think that shows the strength of some democratic institutions in Malawi, especially the judiciary.
Yes.
If you've got a strong judiciary, a strong executive, and a strong legislature, then you are very good to that.
So I hear there's a caller. I'm not sure.
What is it, Slobani? It's one Slobani. Kunjani for it? Hello, Kunjani?
Yeah, Taura. Yeah, Taura Itins. Yeah, Taura Itins. Yeah, Taura Itins.
Yeah,
Taura Itins.
Yeah,
this is my favorite, right? Taura Itins. Taura Itins. Taura Itins. Taura Itins. Taura Itins. Taura
South Africa.
Kwakamira sei ku South Africa uko?
South Africa kungoshinga.
Taura itinzwe zvii zvamuri kusangana nazvo ikoko?
Ugaro wacho uri kunoga, ndewa ndewa gonzo na tipita hii.
Ehe, muri kubata mabasa api ikoko, uyezve muri kuona sei zviri kutaurwa nebazi rezvedzidzo yemusouth africa zvekuti vana vaakuzobvumidzwa kutorwa kuzvikoro kunyangwe vasina mapepa eimomo?
Hai mababa apo kuti vanhu vese vave nemapepa avo pane pasakuba kuti munhu wese ave nemapepa bati mabatiro yavo vanhu zviri kusouth africa especially kana vari muforeign aka haa hazvina kutombomira.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko?
Ndiriashandawo kaive nechediri ziye.
Ehe, muri kukwanisa here kuchengeta mhuri kudzimba kuzimbabwe? Dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii tisati tati muende zvenyu?
Hurumende yamunangadza zvayo yakundidzana. Kutodzidza takatotiwo dzidzowo zvirinani zvekuti hataifanira kuzoitana mabasa atiri kushandayo dee takatiri kwedu kumusoro bekaze hatina handichingori kofora kanyanya shure zvekuti tizoseo ndakatovara ndenokuzidhimuri kunokupa ndiri yokuteka kwasango pekutirikatosobatika izvozvika ndekofa zvikatorova.
Kwamuri kugara izvezvi muri kugara kusango?
Kuemera kwacho kwatandiri kushanda kaita kasetimbo musango izvezvi zvekuti kungoti pangosvikawo matoki wokuikaurava zvikarova.
Tine urombo hanzvadzi, asi tinongoti dai zvinhu zvagadzirika kumusha mawanikwa muchibatawo zvimwe.
Dokere ndosaka ndatitetera uyo anoti munhu angazvazvao ngaate ngubva hake bhikaze haasi kutanisa izvozvo ndiri mamamwe magurupu andozva ndiri kuzva zvidzidzi handi tinizviya seriona.
Aiwa, tinotenda hanzvadzi, muve nezuva rakanaka.
I think the his line there is dead now.
Yeah, but he has a very harrowing story. He says he's a security guard, but he's working in the middle of nowhere. He says if anything happened to him, nobody would even know that he died. So he's saying he wishes that the government could do something. The government of Mr. Emmerson Mnangagwa needs to fix things at home so he and other people can return.
And Zimbabweans in South Africa tomorrow, Marvelous, are holding a crucial meeting. It's called the Zimbabwe Community in South Africa Anti-Crime Summit. So it's going to be held in Hillbro Brethren in Christ Church. So they're talking about some Zimbabweans who are alleged to be, you know, perpetrating some crimes in that country. So there's a lot that is going on. So and they're urging people to go and attend the meeting. So kunjalo ke abantu bakwele Zimbabwe bacela ukuthi bahambe emhlanganweni oqakathekile kusasa ozaqoqwe iZimbabwe community in South Africa kuthiwa yi-Anti-Crime Summit. I-summit phela umhlangano omkhulu kakhulu. Sithathe ke uCaroline Moyo, simvalelise khona apha ecingweni. Caroline Moyo, usakhona kumba wakho ecingweni?
Ngithathe khona.
Ye, phose lokugcina mama, 1 minute kuphela, uqede khona uvale uhlelo lwethu.
Hayi, mina bakithi ngithi ezivele mna ngikhathele kahle kahle ngalaba abantu abasiphethe khonale. Hayi, abasiyekele mina njengami ngikhala nje ngokuthi kabayiyekele ukuthi khona angithi sebehlulekile ukubusa ilizwe leliyana lilonke elibiza ngokuthi yiZimbabwe. Kabasiyekele thina abakomthwakazi sizithathele okwethu labo bethathe okwabo ukuthi behluleke ukubusa the whole country liyana. Nxa sechaye restoration kwabuyela kulokho kwakukhona mhlawumbe bengayenelisa ukuthi balibuse labo ilizwe eleZimbabwe ngoba thina vele saphostele ukungena lapha kathesi sesithwala nzima ukubizwa nje emazweni wonke njengobuyezwa iBotswana isafuni bantu ngapha iSouth Africa la
isikhathi
uZimbabwe
isikhathi mamoyo isikhathi mamoyo sesiphele ntombiya. Sorry, we are out of time. Right. We have to leave it here. Yeah, we thank our guest this evening, Caroline Moyo, and all those who called today and participated in this program. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. We are in a new studio And maybe people will see that.
I don't know. Yes, and I want to say a special thank you to Melina Baniyo. Arkuti, and if we will call you tomorrow on the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying, let's meet on, let's talk, and get to tomorrow. You have a very good evening.